manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa izvo zvava kuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumiswa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuya pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyiravo utano hwavo wemaprivate cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official anobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tere kunzwa kuti kuungana kwa kuita vanhu munokwirirwa mabhazi pakuita kuti vasatevedzere mitemo yesocial distancing zvinove zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere checovid-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu?
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi wakamirira mabhazi esupo mumazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba. Kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja wakazara paroadblocks wavanenge wamira. Asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira, kana weminisipal police wari kubatsira wanofamba kuti wange wakamira zvakanaka, even zvekuti weutano wachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures yevanhu pavanenge vakuenda wakaungana kudaro, is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma.
Ko iwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko, imi sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhwu?
Vagari vazhinji watakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti awe pasi pezupko, vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matautsi ange achishungurudza nzvimbo dzekutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo resvondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere checovid-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakaparadzana mita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavhairas, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti dzese dziuye nemichina yechizvino-zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare, asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo vana mudare iri svondo rapfuura, vanokokera nhengo dzezanupf mudare iri vapopuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana varunokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamupemu vatingati koram vanoita kuti tipinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu kuparamende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauyi havo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi navo.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo, vachautwende vaprosper Museyami pamwe naamai Lilian Timvias muparamende ne MDC inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete, uye ZANU PF ine nhengo dzinodarika mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe bhiri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibhiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2. Pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid-19, paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri mumatunhu ese munyika. Mune monyaya dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Gweta redomboshava Residence Trust vao Beshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Zvichakadaro magweta anga achimiririra velocal government nemagweta anga achimiririra goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isusu takanyengerwa pana anga akatudza kuti mataredzi mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvinhu izvi. Nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo, saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatondera imurape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hachigone kuti kanzuru inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo chimwe chinhu chese ichisi zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nespace. So tiri kufara semaresidents kuti haiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita seChitungwiza, Chinoi neEpworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kwecovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare pamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisachigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuk Tamborinyoka vati Zimbabwe haikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yava Mnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa havagone kuita chia wetroika organ vachidiscusa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens emuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe navana Netsai Marowa. Hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvokufundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yavana yeZimbabwe. Saka ivava vagone kutaura nenyaya yesecurity yemusadhaki, iyo security yemacitizens avanotungamira iri under it from his very own government.
Zvichakadai, vamwewo vatiwo musangano wekomiti yesadhaki watarisawo zviri kuitika kuLesotho, uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa. Vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka. Musangano wetroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi chimbi pachichikorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, vamokwitsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana, pamwe nemutungamiri weMosambique vaFilipe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoitorera mamiriro akaita zvinhu kumoza Mozambique, zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya, nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti 1:25, mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55. Izvi zviri kureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yeZANUPF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Vanhu vachiri kuita zvokutengeserwa mari mumastreets ari kunzi mapercentage aya yekuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 kueco cash unonopiwa iri $60. Ende dambudziko iro rekuti rinyatsogadzirika, Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma10 nema$20 asi dai pasvika mari yakwanisa kusvika pana $200 yakabatana. Tinofanira kuti tine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne $200 yakabatana sezvakaita South African rand. Because kata South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore, we should have a circulating currency at least yakada kufanana ne South Africa. Ndozvoreva izvo kuti munhu akapinda mubhengi paya paya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nokuti kana za 10,000 yacho hapana zvakawanda zvachinyatsoutenga nekuti mari yedu yadzikire yatingati depreciation yaya.
Vakurudzirawo kuti vanhu vashandise nharembozha mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda.
Ngatifanire kuramba tichiramba tichi-encourage kushandisa yatinoti mobile money kana electronic money, iya yese swiping kana yeko kishinenhingi ngazvikurudzirwe such that it's more acceptable widely and my prices e cash ne eco cash ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana. Ipapo ndipo kuti financial intelligence in Reserve Bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita multi tier pricing.
Mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Mukuisoma ya denomination notes uko zvakureva kuti money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduce in terms of my new higher denomination notes. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu iramba yakungokwira nekuti makawedzera money supply munyika, economy isiri kuwandudzika, zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire, yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods. Trimu chronic high inflation and kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu iramba ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyperinflation zvatakamboita muna 2008. Ende pari zvino pane pressure kuhurumende kuti inge ichiwedzera uwandu hwemari muekonomi wachiedza kurwisana nematambudziko aunzwa ne COVID-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora 10 anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika chiuru chimwe chete, kwete madhora mazana matatu pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakati vainge vodzora dhora remunyika sezvo zvisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise mari dzevamwe, vachiti dhora iri raizodzoka nekuti kuramba nyama yechidembo hunge uine tsuro.
Kana uchida nyika yekwako, idaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa, nekuti izvi zvakamboitwa nevaimbova governor wereserve bank of Zimbabwe vaGideon Gono, vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaJeremani makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Katirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti panguva iyo nyika yakavharwa, vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa muzvare Beatrice Savage vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai, nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I've witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokongo arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers vakataura kuti panguva ino yelockdown, because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde pachena semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano, zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa. Munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita seCOVID-19 ipapa, ndopatiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboita hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vachivauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu, pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyatsiso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko, vauya mushota vanosvika 31. And titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana gokwe, vekuti hatisi kutokwanisa because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva ikoko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzirikumbunyikidzwa?
Hongu, hatisi kungovapa pekugara chete. Pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekuRoots nemamwe masangano akasiyana siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown, vakaita sevekunana adult rape clinic, vanazwala vari kubatsira vanhu panhare ipapapa kuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo, achida kuziva kuti oita sei, anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo runoita kuti abude musituation iyoyo ari kumbunyikidzwa.
Vanga vari muzvare Beatrice Savage, murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai, uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatina kupakurira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Masira se amazangu matimana ayo pasirese kwa muri kwakasiyana sana tiri muno muzvishavane aiwa nawe corona itingoinzwa kuna matunhu yedu yemuZimbabwe kuna Harare kuna wayo mashonaland musoro ikoko Midlands hatisati tanzwa yedu kana kesi imwe chete uye mukati medhorobha redu inongovanjake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka muno tiri kutengesa zvitengesa zvataiti nazvo uno kusvava nekuchakanaka chose panhaye coronavirus asi tinoramba tichingoti minamato ngatizvichengetedzei nezvinotaurwa panhaye utano geza maoko maface mask social distance tichengetedzeke noutano hwedu panguva yecorona ino iyi
ndini Ameko Nesbet Munjanja ndiri kumaputo zvangu tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha mbasi yakamiramira chaizvo saka kutaura kuti kwatiuita izvozvi mabhazi akatotimirira patinopinda napo pabhodha apa pachikwarakwara pasango border post pandone masupuko matatu aripo izvozvo akatimirira saka mangwana vamwe vedu vari kutopinda parod vanohurongwa hwapera vamwe tichiri kumiramira otherwise Monday nekunga tinopindawo munzira asi embasi yakatibatsira zvikuru taakutofambawo kuenda kumba tenge tatambura kuno kutavharirwa kuno kusingafambike of course kuno kwakunani tenge tichishanda zvedu but kumba home is always best tatenta
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Munyori mukuru wemusangano revadzidzi reATUS vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika uye mukuru wemusangano rinorira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savage. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM apo ini Mike Hove we Studio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 19 inkwenkwezi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo selizinkulungwane ezingamashumi phose amathathu, 29,227 abale-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu, 4,805,210.
Lapha empilo namhlanje silethe ama sanitizers, ama goggles, ama yonke PPE, yonke ama mask lokunye okunjeyana le bobo.
Namhlanje abesibhedlela sempilo kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabenkampani yencingo eyethelo 1 net 1.
Yikho phela amazwe asentshonalanga ehlala bekhuluma ngezijeziso ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo embuthweni lo owezanuphila. Abantu abaphikisa uhulumende bacakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasuze bazibone bebodwa.
Iningi labantu likhuthaza ukubunjwa kwequla labazimeleyo bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa umkhuba wokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu, 29,227 asebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha, 46 kwasinda abalishumi lathoba mnembili, 18 okwamanje abagulayo labo lokhu bengamashumi amabili lane, 24 labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi phose ezinhlanu, 4,916,991. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 320,560. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,922,327. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili, 88,172 asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,834 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 33,863. Izakhamizi zeMandebeleni ziveza imibono ehlukileyo ngomsebenzi ohlolwa kwabantu ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Abantu bakhala ezimathonsi ngokusebenza kwahulumende ekumelelaneni le-COVID-19 bethi akukhanyi ukuba ngempela uyalwisana lalo umkhuhlane ulo mhlubulo welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla sesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza abakwenzayo esibhedlela ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha, omongikazi labodokotela labanye isebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani nazo ziyathestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lab yiyo eyenza i-COVID. Bebengani sebemile ukutesta, kodwa hhayi kuliviki baqalile njalo ukutesta i-COVID le. Okwakathesi izinto zonke hhayi kanye sihamba kahle, siyabonga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu engunobhala jikelele we-ibhethu likaZulu uthi awukhanyi umsebenzi kahulumende wokumelana le-COVID-19 emandebeleni.
Akwenziwa nguhulumende nge-COVID akukho. Akula nto eyenzayo emandebeleni ngaphandle kokuthi sithele ama-statistics abantu abatestwe, very few people abatestwayo, but ungahlala ulandele akukho okunye okwenziwayo. Abantu badubeki ngenxa yodubo, abantu can't even maintain i-social distance ngabantu bonke banjengezinja emabhimu badinga ukudla. So mbona ngazathi akukho esingathi uhulumende yakwenza ukuncedisa abantu. Izalukazi ziyadubeka, abantu nje bagcwele indawana yonke badinga okungabaphilisa. And khonoko umkhuhlane uyaspreada, but you can't tell ukuthini bangaka abantu abatest aba-affected ngoba i-testing yethu ilong.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo uthi abatholanga imfundiso eyeneleyo ngama-mask.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Kulezi mva ezingu-2 lapha, imva yokuqala ngiyomkamalumam, kodwa-ke nithe iyakhangela sibile ngathola ukuthi hhayi vele nje abantu into le okuthiwa yi-mask abakayibambi. Hayi, bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo abagqize qakala.
Isakhamuzi seMathebeleleni South umnumzana Ndodana Moyo uthi uhulumende akacaci ngemibiko ye-COVID-19.
Phezu kwe-information ayifihla ngabomo engafuni siyazi, efana lokuthi kunje khathesi asikwazi ukuthi imtshina yokutesta mingaki ezibhedlela zakithi kubompilo UBH langaphingaphi. Asikwazi ukuthi okuncedisa ukuphefumula ezama-oksijini khona silakho kumbe kasilakho.
Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana luveze ukuba ezweni kulabantu abangama-46 abahlolwa bafumanwa belaleli gciwane, abali-12 bengabakobulawayo, kuthi oyedwa engowemathebheleleni North, kuthi ezansi emandebeleni akukabi lo muntu ohlolwe watholakala elaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje lamhlanje abesibhedlela seMpilo Central kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 kanye lolokuthi bagejelwe umgodi wamanzi oluvele kunkampani yengcingo iyetel 1 net 1. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Isiphathamandla seMpilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bamukele ngenjabulo usizo lwezembatho zokuzivikela abazitholiswe yiTel 1 leNet 1.
Namhla siyithole i-donation evela e-Tel 1 le-Net 1. Sithabe kakhulu ngoba babe kuzosipha izembatho ezigqokwa ngabantu nxa beselapha umuntu ole-coronavirus. Izembatho lezi zizanceda kakhulu ukuthi izisebenzi lathi khonapha singaze sazuza i-coronavirus nxa siselapha abantu. Siyemukela kakhulu ukuthi izembatho ezikhanya zinani sebele okuthabisayo kakhulu. Yikho sibonga kakhulu abantu be-Tel 1 le-Net 1 ngemzamo le abasizama ngayo.
Unkosikazi Elma Dube, umqondisi we-Net 1 kobulawayo, uchaza isipho abasiphe isibhedlela seMpilo.
Thina sibone kungcono ukuthi sibuye ngapha eMpilo sizodonata. I-donation yethu nxa sikhangele overall as a company siyifaka ku-$10 million, but not from Mpilo only. Lokhu kuhlanganisela zonke ezinye izibhedlela lamanye ama-donations esizawayenza umhlaba wonke jikelele. Lapha eMpilo namhlanje silethe ama-sanitizers, ama-googles, yonke i-PP, yonke ama-maski lokunye okunjeyana lebhokoso.
Umqondisi we-Tel 1 ezansi yelizwe umnumzana Wing Sivanda uthi kuqakathekile ukuncedisana lohulumende empini yokulwisana le-COVID-19.
belesifiso sokuthi sincedisane lo hulumende ngokuncedisa izibhedlela ekuvikeleni abasebenza ezibhedlela kumkhuhlane lo obhokile kulezi nsuku we-COVID. Sihlanganele ekuthengeni i-protective equipment, sahlanganela njalo ekudrilleni ama-boreholes okuncedisa ukuthi amanzi abe maningi ezibhedlela lezi esebenza kizo.
Amankampani ambalwa, inhlanganiso ezizimeleyo lozulu sebethe baphuma ijumo ezweni behamba betholisa izibhedlela impahla zokuzivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ekusebenzelaneni lohulumende emizameni yakhe yokumelana lokumemetheka komkhuhlane lo osuthethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele njalo kungakatholakali umuthi wokuwelapha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe uveza insolo enkulu ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni lokungalandelwa kwemithetho lapho umuntu ethe wadala icala. Iningi likhuthaza ukubunjwa kwequla labantu abasebenza bezimele bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa lezi zika zokuthunjwa kwabantu mahlayana. UMavis Gama weStudio 7 usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngemva kokuthunjwa kwenkokheli yabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abagoqela ummeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe. Abathunjwe bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. Lokho kwenzakala njalo sikhathi sinye kuphuma imibiko yokuhlukunyezwa kwabomampofu uNtombizodwa loNokuthula baseCoventry Park kobulawayo besetheswa umlandu wokwephula iziqondiso ze-lockdown. Kuvele njalo imibiko yokuhlukunyezwa kwesiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, okhokhela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa lenhlalakahle yamalunga ale nhlanganiso. Unkosikazi Nyambara ubikwa echaywe ngabakubutho abekade begqoke impahla yomsebenzi kanye labekade begqoke amasudu, esetheswa umlandu wokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kuvidiyo yakhe ayenzileyo ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe losekelo kwabathathu abathunjiweyo bahlukuluzwa abe-MDC. Umnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi ophatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezomnotho uthi le yimpi ephakathi kwabalutshwana abasuthayo labayanga.
I think many of the people in the army and many of the people in the police as well.
Iningi lalabo abakubutho lalabo abasesipholiseni kungabayanga njalo bezulala loZulu njalo kabawelelani nalokhu okwenzakala elizweni khona manje. Laba bantu abasetshenziswa ukuthumba abanye ngibona kungabantu abaseduze labe-ofisi kamongameli kanye le-ZANU-PF. Kuliqembu lababulali leli njalo iqiniso yokuthi sesililizwe lezigebengu elisebenzisana lohlangothi oluthize olutshoyo ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuhlukumeza uZulu.
Ingcwethi ecubungula inhlalakahle yabantu umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakalayo elizweni kuveza ungazimiseli wahulumende ukuhlonipha imithetho yokulondoloza ilungelo loluntu.
Yikho phela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezijeziso ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo obuthize embusweni lo weZANU-PF. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasoze bazibone bebodwa. Ye, kungenzeka ukuthi kuyephula umthetho lapha nalaphaya kodwa abadingi phela ubugebengu. Obamama abathathwa ku-roadblock bayevelelwe esitokisini sebenikezwa izigebenga. Kutshengisela ukuthi vele abantu beZANU-PF laba abazwisisi into zombuso lo.
Ukhuthaza ukubekwa kwemithetho ongwenya enqabela ukuthunjwa kwabantu ngendaba eziqondane lezombusazwe.
I-SADC le-AU balayo imithetho yakho nama-protocol. Ngibona ngathi mina i-parliament yethu kukakhulu laba abahlala ku-parliament abaphikisana lohulumende. Ngabachasise babone ukuthi imithetho evimbela ukuthunjwa kwabantu iyaqiniswa.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo agoqela ele-Democratic Party DP elikhokhelwa ngu-Dr. Uriah Yizembe. Labo bathi bakhathazekile ngalezi zehlakalo ilizwe liphakathi kwe-lockdown.
Because these abductions and tortures are really coordinated by agents of state.
Ngoba lokhu ukuthunjwa nokukhahlanyezwa kwenziwa ngendlela ehlelekileyo ngabezomvikela. Siyazi ukuthi abezomvikela kuzinhlangothi zikahulumende, njalo ukuthunjwa kwabantu lokhu kuphathelane lezombusazwe. Into yakuqala engasiza kulokhu kuyikuba uZulu abe ngohlala eqaphele sonke isikhathi ngokwesibanga esiphezulu. Lokhu kuzosiza ukwenqabela lokhu kuthunjwa lokukhahlamezwa kwezizalwane.
Umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uthembise ukuba luzakwenziwa uphenyo lokudingisisa ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwamalunga amathathu awe MDC la.
We can assure you that no one is above the law. We will investigate this case.
Ake konga phezu komthetho. Sizoluphenya lolu daba. Nxa kungavela ukuba wenzakala lokhu kuthunjwa kwalaba bantu, sizomdinga lo owakwenzayo. Lokhu sikuthembisa kuZulu wonke weZimbabwe ukuba amapholisa azokwenza konke okusemandleni abo ukuveza lokhu okwenzakalayo.
Kodwa uZulu uthi uzoyicela isivuthiwe ngoba zikhona ezinye izehlakalo elokhe kungaziwa ukuthi kuyini okwenzakalayo kulabo abathunjwayo, okubalisa owayekhankasela umbuso uqobo ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square u-Itai Dzamara, olokhe engaziwayo lapho akhona lokuthi usaphila na loba hatshi, lanxa amapholisa athembisa ngaleso sikhathi ukuba ayezokwenza konke okusemandleni abo ukuluphenya lolu daba. Kodwa lalamhla uZulu engakaziswa ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara isimihlanu iminyaka selokhu wanyamalalayo. Inhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye Women's Coalition of Zimbabwe, WICOS, basole kakhulu lesi sika sokuthunjwa kwabesifazane be-MDC. AbeZimbabwe Human Rights Commission, ZHRC, labo baveze ukukhathazeka kwabo ngalesi sehlakalo besithi lokhu yikwephula isigaba 49 sesisekelo sombuso. Encwadini abayithumele abezindaba bathi sebeqalile uphenyo lokudingisisa okwenzakalayo lokuba ngobani abaqondisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje wothi ngidedele uChrist Gande ukuze asiphe udaba oluphathelane lezenotho.
Lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi imali entsha yesisindo se-$10 ibimele iqalise ukusetshenziswa lamuhla, iningi elixoxele Studio 7 belingakayiboni limali. Imali le ngeyake yasetshenziswa kwiminyaka edluleyo. Ibhanga leli lalithe imali ezaqala ukusebenza ngesisindo se-$10 le-$20 kodwa namhla kuqale nge-$10. Kukhangelelwe ukuthi i-$20 izaqala ngeviki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ngabe uhulumende uyaqinisa amabhizimusi ukuze kuthuthuke umnotho, hathi ukusungula imali entsha.
Angikayiboni le mali uhulumende othi izaqala ukusebenza namhla ziku 19 unyanga kaNcwabakazi 2020. Okuzayenzakala ukuthi umingito sokwenzakele ukuthi intengo yezinto isikhuphukile, sikhuluma kunje alabathengisa imali emsike nomnyama asekhuphukile ama rates abo. Jengisa ukuthi imali leyi ayisoze iwedala umehluko ekuvuseni umnotho kodwa ke izabangela ukuthi izinto ziyale zikhuphuka siya phambili abantu bethwala ubunzima. Ngomnakano wami bona ukuthi ilizwe lekalidingi ukuthi kube le mali efakwayo kodwa kudingakala ukuthi kusetshenzwe izinto zikhitshwe phandle zithengiswe ukuze kungene imali yakwelinye ilizwe imbeko yakwamanye amazwe njalo kuliwe lobugwelegwele lobumenemene obenziwayo emankampanini amakhulu.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri.
Baba Mr. Gande, imali le besingakayiboni njengoba bebethe khona iyaqalisa lamhla. Ngiyathemba by the end of the day ababe sebefike emabhenki babe sebeyibonile. But ngokubona kwami mina imali le ayilancedo ezalulethe ebantwini beZimbabwe. Ngoba eZimbabwe kulama-problems amaningi such as ama-prices elokhu ekhwela lawo. Lwe imali le nxa iwukuthi izavuka khona le izaletha ama-prices ukuthi ebe lokhu ekhwela and then government akulalutho eliyenzayo ukuthi istophi i-prices le. Sesibuyela back to 2008 laphana into sezibheda. Lapha ikuyehluleka kwe-government to the last degree. Ngaze beprinte how many billions and so many things. But akuseze kwanceda ngalutho ngenxa yokuthi vele sebunzimeni ngaze beprinte imali enjani, ngaze beletheni lapha ikuyehluleka kwelizwe le.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukudindwa kwemali le kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe i-inflation ngesilungu kuqhubeke phambili ngamandla.
Mina ngokwami angikayiboni imali leyo kodwa ngizwa ukuthi kulabanye abenelise ukuyithola lamhla. Ngokubona kwami akulabubelo ukubuya kwemali leyo ngoba kuze ngezelela ithuba elokuthi inflation ikhwele njalo kuzenza ukuthi imali yeZimbabwe iZimbabwe dollar yehle esisindweni sayo ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi ukubuya kwemali leyo kubangwe ngokuthi abantu bebethwala izimali eziningi ukuyothenga into ezincane kakhulu. So ama-new denominations lawa amakhulu ebesenza ukuthi abantu bethwale okuyimadlana okulutshwane uyothenga into ezingatholutho.
Ibhanga le-Reserve Bank lalithe umuntu uvunyelwa ukuthatha imali engamadola angamakhulu amathathu ngeviki. Kodwa kusungulwa imali entsha sokuthiwa umuntu uyavunyelwa ukuthatha amadola ayinkulungwane eyodwa ngeviki. Kodwa iningi lithi imali le ilokhu ingeneli indleko zabo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba asungule imisakazo yenhlelo eziphathelane lezemfundo njengalokho okwenziwa yiSouth Africa. Omunye wabo uNkosi Mkhona Dibiti, intatheli zindaba iyasungula umsakazo weCommunity Podium TV koBulawayo. UDibiti uthi njengoba iningi labantu elizweni lingenelisi ukusebenzisa ubulembu be-internet ukuqhuba izifundo, uhulumende kumele akhangelisise udaba lokusungula imisakazo ikakhulu eyezigaba ezakwethula inhlelo eziphathelane lezemfundo. Asimuzweni echasisa kabanzi kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Izakhamizi esixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani. ama students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungiselela for imhloliso yena le njoba kuthiwa izaba khona ngoba emavini adlulileyo izimi sekhi bikhuluma ukuthi khona ama exams ka June afowadwa nge-4 weeks. Okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiya kuma-boarding school lapho abafunda khona, bazasuka njani besiya izikolo zabo, besiyabhalela leyo mhloliso. Ebantwaneni kuba nzima kakhulu ukuprepare ama-examinations usuwedwa, usuzivalela, ungasela muntu ongambuza. Into ezenjakazana lezo ziba nzima kakhulu.
Kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo be-internet ekufundisweni kwabantwana besikolo, ukubona njani lokho?
Uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini be-internet luhlelo oluhle kakhulu, yikho lapha umhlaba wonke okhona. Kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe, sibonile ama-private schools sebeqalisile uhlelo lolo, sebefunda kubo Zoom, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, kusho ukuthi babe layo i-internet ezindlini, njalo lalawo magadgets okusebenzisa. Uhlelo oluhle kakhulu, kodwa uhulumende o njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele, ngoba nxa sikhayela ama-private schools malutshwane, but iningi labantu lisezikolweni zikahulumeni, njalo nxa sesikhayela emakhaya kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa khonkana, kungazidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye bayaphambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo. Kungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyachiyana, kodwa besifisa ukuthi nxa i-learning isenziwa, kayenziwe umntwana wonke athole i-opportunity ngale.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo, awusitshela umbono wakho mayelana ngalokho?
Umbono wami, uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu, mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni, kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education. Singahlanganisi lala ama-station esivele silawo, kube lalawo education, ukuthi umntwana bekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokho ku-announce umchokotsho, ngalesi sikhathi sifunda lokhu, ngalesi sikhathi sifunda lokhu. Kube le program lapha abafundi abangabalayo, ukuthi nca lami ngingumzali ngisithi laleli radio nyabe ngikwazi ukuthi laleli educational radio yona leya. And njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithesa singathula, kuba lula kakhulu imfundiso zonzana zikontinue.
Kuyini okufulakala ukuze sisebenzise ama TV kanye lama radio stations ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo?
Nxa kube senza i-video based learning yonaleyo, bencedise kakhulu abafundi, kube lama subtitles nga language yakhona naleyo, izinto ezinjengazona lezo. So kusho ukuthi ama radio station lawo lama TV la abe senza owe education, kusho ukuthi asozefanane lenhlelo ezenziwa ku radio nje, lenhlelo ezenziwa kuma TV nje ebe ngawe education. Uhulumende maybe engasisiza kakhulu uma engasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services, ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi zingafika njani, ngoba singananzelele ukuthi kule report eyakhishwa yi-Potras itshengisa indawo lapho kufunakala ama-base stations okungelani connectivity khona, yabo umabona kude engelama-connection yema-radio elizweni lonke jikelele. So kungaba kuhle ukuthi qalise esingathi ngesikhiwa yi-infrastructure development.
UNkosi Khona Dibithi intatheli zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV koBulawayo. Lapho-ke limuzwe ixoxa lo Mike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Lamhlanje abesibhedlela sempilo koBulawayo bathathiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabenkampani yengcingo eyetel 1 net 1. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.